Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera nhasi uri musi wemugovera chikumi 6 2020. Makateerera ku Studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rechoto ndiri muWashington DC. Dijiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika hwakwira kusvika pamazana 265 kana kuti 265, asi huwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Nhengo dzeMDC dzakasungwa nezuro dzinobviswa mari yechibatiso inoita chiuru chemadhora emuZimbabwe pamunhu kuitira kuti dzitongwe dzichibva kudzimba kwadzo. Nyanzvi munyaya dzesarudzo dzinoti Zimbabwe Electoral Commission inofanirwa kumisa kuitwa kwesarudzo dzemabi-election munyika ichitevedza zviri mubumbiro remitemo yenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yakazivisa nezuro manheru kuti huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika hwakanga hwakwira kusvika pamazana 265 kana kuti 265, asi huwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi, izvo zvinobuda tisisiri pamhepo. Kusvika nezuro manheru, vanhu vakaongororwa vainge vasvika 252 zvine mazana 217 kana kuti 52,218, asi huwandu uhu hunogona kuwedzera nhasi manheru apo hurumende ichazivisa nyika. Kusvika pari zvino vanhu vafa nechirwere ichi vachiri vana. Pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika pama 1,600,091 ezviuru kana kuti vadarika 6,870,000. Vanhu vafa pasi rose vadarika zviuru 300,350 nezvisere kana kuti vadarika 398,000. Nhengo nhanhatu dzebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa, idzo dzakasungwa muHarare nezuro, dzabvisiswa mari yechibatiso inoita chiuru chemadhora emuZimbabwe pamunhu kuitira kuti dzitongwe dzichibva kudzimba dzadzo. Rutendo Mawere anotipa nyaya iyi.
Vapiwa mukana wokubvisa mari yechibatiso nemutongi wedare reMagistrate amai Bianga Makwande, vatevedzeri vavachamisa vatendai Biti naamai Linet Karenyi Kore, munyori anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muzvare Gladys Hlatchwayo, mutevedzeri wemunyori wezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLove More Chinoputsa, nhengo yeNational Standing Committee vaDavid Chimini naamai Vongaitome. Vanhu ava vanzi vabvise mari inoita chiuru chemadhora pamunhu zvichitevera kusungwa kwavakaitwa nezuro, zvichitevera gakava riripo panyaya yemuzinda weMDC weMorgan Tsvangirai House. Amai Makwande vati vasungwa ava vazodzoke kudare musi wa24 Chikunguru uye vagare pamakera vakanyoresa kumapurisa kudzamara nyaya vari kupomerwa yapera kutongwa. Vachitaura neStudio 7 mushure memutongo uyu, rimwe remagweta evatanhatu ava vaAlec Muchadehama vati dare ratiwo vanhu vavari kumirira vasakanganisa kuferefetwa kwenyaya iyi.
Mabel conditions vadzivo vabvise 1,000 Zimbabwean dollars nukusa taura ni wafakazi. Nukuramba washigara kuzimbaza wako wanugara.
Vamuchade hama vati wo, kunyange hazvo vatanhatu ava nezuro vaipomerwa mhosva yekukonzera musindo pasi pemutemo weCriminal Law Codification and Reform Act, vasungwa ava vanga vambouya kumatare mangwanani vakadzorerwa kumapurisa, uko kwazonowedzerwa mhosva yekutyora mutemo nechekuita nekudzivirirwa kwechirwere checovid-19.
Vazomiswa kumberi kwedarire dzimhosva vachipomerwa mhosva yekuti vakanga vaungana vachidarikidza makumi mashanu zvinorambidzwa nemitemo yeCovid. Asi mhosva iyoyo vairi kuiramba. Pakutanga vaimbonzi izvo maita zvokumirizika zvisingabvumidzwi murodhi. Saka mapurisa nhasi ndobva vazochinja nyaya yachona kuti yaiCovid ndo yavazomira padare iyoye. Kuti kasi kana vakasabatwa nenyaya yeCovid vanozobatwa nenyaya yekuti manga muchingomirizika mumugwagwa, muchivhara migwagwa, muchikangasa vanhu kufamba.
Magwete vatanhatu ava anyunyutawo kudare nemabatirwo avanoti akaitwa vasungwa. Vamuchade hama vati vasungwa ava havana kuchengetedzwa zvakanaka zvaiita kuti vasabatirire kana kutapurira vamwe chirwere checovid-19 pavaive muusungwa.
Sukuma kwavakaita kwakusiri pamutemo. Vainyimwa chikafu nemazuva ano munoziva kuti kune denda recovid. Pavakasungwa vaimbunyikidzwa vasinganzi vasingasanitaizwi maoko avo, vasingapiwi mamasiki nemapurisa, vasingapiwi chikafu, vachigara vakaungana. Saka izvovi zvese izvovi zvaivaisa panjodzi yekuti vaigona kuzotobatwa nechirwere checovid. Kana ivo vanacho vachikona kuchiparadzira kune vanhu. Saka izvozvo zvitatiso pakakanganiswa ipapo.
Mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vati vacharamba vachirwira shanduko munyika zvisinei nekusungwa kuri kuitwa nhengo dzavo.
Tinotenda kuti vapwa kuti vabude nebail. Takutarisira kuti tinoramba tichirwa nokuita kuti munyika medu mune neshanduko. Isusu takagara tataura kubva masungirwo avakaitwa vanga vasina mhosva yakapara, nekuti vanga vatenda kunosunungura kana kunovandudza mahofisi edu akapambwa nevamwe vapambi vakanga vachishanda nemapurisa nemasoja, chinova chiitiko chakusingawira nacho.
Amai Makwande varamba kuti mutevedzeri wemutauriri wevechidiki mubato iri vaombera Ishe Nhende avo vari kurapwa mune chimwe chipatara vasarambe vari muusungwa. VaNhende vanonzi vakakuvara nezuro apo vakasungwa ndokubva vaendeswa kuchipatara. Mune imwe nyaya yanga iri mumatare, Zimbabwe Lawyers for Human Rights inoti mupurisa akasungwa mushure mekufananidza mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nekondomu rakashandiswa, amiswawo mudare akabvisiswa mari yechibatiso inoita mazana 300 emadhora. Mupurisa uyu shungu dzemoyo kache achatongwawo achibva kumba kwake. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Bato reMDC inotungamirwa naMuzvare Tokozani Kupe rinoti richatanga kushandira pamuzinda weMorgan Tsvangirai House nemusi wechipiri svondo rinouya, uye rati chekutanga kugadzirisa uori hwaiitwa nemakanzura nenhengo dzeparamende. Godwin Mangunja anotipa nyaya inotevera.
Munyori mukuru muMDC yaMuzvare Kupe vaDouglas Monzora vaudza Studio 7 kuti vanoda kugadzirisa nyaya yeuori pamusangano wavo wekutanga paMRT House nemusi wechipiri.
Saka patinogara standing committee musi wechipiri vakuru vachazeya nyaya iyi. Tichitarisa munhu umwe naumwe, vamwe vari kuparlamendi nevamwe vari kucouncil. Tiri kuziva zviri kuitwa nemamwe macouncilors, tiri kuziva zviri kuitwa nemamwe maMPs, tiri kuzivawo zvakare kuti kune vasina mhosva. Saka hatingotemi munhu wose, tinotarisa munhu nemhaka yake. Vane mhaka dzavo vari kuzviziva. Ende kana vamwe 4 hours vakambobudawo mukavamisa apa mukavabvunza kuti makabvisirwei, vari kuziva mhaka dzavo, dzimwe dzatisingataure panapa nokuti dzinonyadzisa dzimwe mhaka dzacho.
Mumwe mukuru mubato iri vaMorgan Komichi vati uri wakanyanya muMDC uye veruzhinji vachashamisika nezvaiitika mubato iri.
Isusu as the leadership panapa tichaita fight corruption zvakadzamisa zvekuti vanhu vacharohwa nehana nekuti corruption pachayo ndiyasingadi kuona. Tinozviziva kuti maoperations akachitika muHarvest House pane zvimwe zvakachitika zvimwe zvinoda kuitwa investigated. Saka tichadhizaniye corruption zvakanyanyisa tichaenda even beyond kuenda kudiaspora. Kune vanhu vaitumidzira mari muno muZimbabwe muno zvichizifanira kuya kupati mari dzasingasviki kupati. Pane vaitumidzira mari vachiti bhadharai vashandi paHarvest House vashandi vasingabhadharwi idzi mari dzichingorohwachi pamupinyi nevamwe vakumana vemupati nevasikana vemupati. Saka tichanzwa maripoti achabva kunana UK, South Africa kunana America. Toda kuti vatitumidzire even maresits emari dzavaitumidzira.
Panyaya yekuti masoja ari kushanda nebato ravo vaElias Mudzuri vazviramba vakati inyaya yekuda kuvasvibisa chete.
Kuzi kana uchitaura masoja atisi tinova place vanoplacewa negovernment kuti tarisai apa pakona vanotarisa they have intelligence vanoona zvinoitika munyika vanoiza vanhu pavanoda. Saka isu tingakontrola vanhu here kutumirai pakati? Toda kuti tive reasonable, hatingangopomeri mhosva paisiri.
Mutauri weMDC yavachamisa Muzvare Fadzai Mahere vaudza Studio 7 kuti utungamiri hwebato ravo huchagara pasi wozotipa pfungwa dzavo panyaya iyi. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica Vadiwa Mavhinga vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo paine makakatanwa muMDC, kupindira kwemapurisa nemauto kunokatyamadza vanhu vakawanda.
Kupindira kwemauto kunokatyamadza uyezve kunonongedzera kuti zvichida pave nezvematongerwo enyika nerumwe ruoko rwuri kubata zvisinganzwisisike, nekuti tinoziva kuti panyaya dzekuchengetedza mutemo zvinoitwa kwakachena masikati machena uyezve harisi bata basa remauto. Ko mauto ari kutsvagei kuHarvest House?
Zvino hazvina kumira zvakanaka mubato guru rinopikisa munyika reMDC, umo zvikwata zvakasiyana-siyana kusanganisira chavachamisa naMuzvare Kupe zviri kupikisana pamwe nekurwira muzinda webato iri weMorgan Tsvangirai House. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Sangano reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI rinoti kumbomiswa kwaitwa sarudzo senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 idanho rakanaka chose munguva ino. Asi ZESNI inoti danho rakatorwa neZimbabwe Electoral Commission rinofanirwa kuva richitevedza zvinodiwa nebumbiro remitemo yenyika. Mashoko eZESNI anouya mushure mekunge mukuru anoona nezvesarudzo musangano reZimbabwe Electoral Commission vautoile Silaigwana vazivisa kuti hapana sarudzo dzemabyelection dzichaitwa munguva ino yeCOVID-19 national lockdown. Studio 7 haina kwanisa kubata vaSilaigwana kuti tinzwe pamire commission yavo sezvo nharembozha yavo yanga ichinetsa kubata. Asi tabata sadyaro veZESNI vaAndrew Makoni kuti tinzwe pamire sangano ravo.
Asi isu seZESNI tinoti izvo zvese zvinofanira kuitwa zvinofanira kunge zviri pamutemo. Takatarisa bumbiro remutemo redunotaura kuti izvo kana pachinge pane vakansi inokonzerwa kana nerufu kana nemumwe anenge arizaina kana nechikonzero chipi nechipi zvacho, zvinofanira kuitwa nezvokuti mutungamiri wenyika anoudzwa ataurirwa iwo chigazeta zuva rinofanira kunge chizvitwa election, and election iyo inofanira kunge ichiitwa mazuva asingapfuuri 90 days. Saka kana vachiti vapostpona maelections kusvika nguva yavasina kutaura indefinitely, handizivi kuti vari kutivo vari kupostpona maelections aya mukati menguva iyo ye90 days here kana kuti vakupfuudza 90 days. Kana vachipostpona maelections aya vachipfuudza 90 days vanenge vachityora mutemo.
Danho rakatorwa neZimbabwe Electoral Commission riri kutambirwa sei nevezvematongerwo enyika vamunoshanda navo munyaya dzesarudzo?
Hatisatonyatsonzwa vematongerwo enyika vachinyatsotaura kuti vanozviona sei. asi misangano rikuitwa atingati madebate arikuitwa chitevedzera vana Zoom nezvimwe zvakadaro izvo online debates ndokuona sokunge mapato arikutiwo zvakanaka kuti maelections ambopostponwa zvishoma kusvikira chirwere ichi COVID-19 chatidzikirei uye tabuda mulockdown. Nokuti vanotiwo senyika hatina gadziro yatatsaita yakakwana yekuti tikwanise kuita maelections uye zvetichichengetedza utano hwevanhu. Vanotyira kuti utano hwevanhu unogona kukanganisika kana maelections akanzi aenderere mberi nokuti zvakaita seziya zvokuti social distance zvinogona kunetsa kana mapato achinge achiita maradao nezvimwe zvakadaro izvozvo. Saka mapato ari kutiwo dai maelections ambomiswa zvishoma kusvika COVID-19 pandemic yatidzikirei munyika. Asi sezvanambotaura zvido zvavo, asi zvido zvavo izvi zvinofanira kuonekwawo zvakare nokuti zviri kuitwa here pamutemo kana zviri kuitwa kunze kwemutemo.
Mati imi panenge pasina kunyatsotedzwa mutemo pakatarwa nezek kuti sarudzo idzi dzimbomiswa kuitwa, imi sesangano rino bata nyaya dzesarudzo pane matanho here amuri kutora?
Tichavanyorera tsamba tichitaura navo kuti no danho ramatora hongu muri kutaura kutarisa utano hwevanhu asi hamuna kutevedzera mutemo wenyika. Chiitai zvinofanira kuitwa kuti mutemo wenyika isatyorwa.
Pari kuchorwa mutemo ndepapi chaipo apa vamakona?
Sezvinataura pokutanga sarudzo kana panzi paita vacancy election inofanira kuitwa within 90 days. Asi wakati iwe wakupostpona maelections indefinitely kana wakupostpona maelections indefinitely zvinoita sekungo uri uchapostpona elections maelections iwawo munguva inodarika 90 days. Yakadarika 90 days zvatove kunze kwemutemo. Saka postponement inogona kuitika chete asi zvisingadarike 9 days. Panguva inotinotove nemasarudzo mbiri dzaifanira kunge dzakaitwa muna April kureva kuti kana dzaifanira kunge dzakaitwa muna April dzapostponwa futi indefinitely kureva kuti izvo kana dzakazoitika sei kunana September October sarudzo idzo dziri kuitwa kunze kwemutemo hasi kuitwa tichitevedzera bumbiro remutemo wenyika ino uyezve neelectoral act yacho inotaura izvozvo.
Sachigaro veZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vachitaura vari parunhare vari muHarare.
VOA Africa Zimbabwe yave kuenda pamasaisai matsva pasatellite anoti SES5 KU band neC band transponders. Munokwanisa henyu kuramba muchitinzwa pamasaisai eIntelstat 20 kusvika mwedzi unouya chikumi 30. Kana muchida kunzwa zvizere kuti munotibata sei, endai paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ticharamba tichikupai zvirongwa zvamunofarira, asi iko zvino pamasaisai matsva amunokwanisa kunyatsotibata.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo, Women's Forum.
Chingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Umo pari zvino ndiri kutefenyura ndiri kumba pamusoro pedambudziko rechirwere cheCOVID-19 kana kuti coronavirus icho chatekeshera pasi rose nemunyika yeZimbabwe. Nasi taita rombora kanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai ari kuSouth Africa uyo ari kuti iye anoshuvira kuti COVID-19 ichipera kuti awanikwe iye achitanga bhizimusi rake kuitira kuti akwanise kunge achichengeta mhuri yake iri kuZimbabwe.
Ndinoitwa wose kai makaya chifamba ndiri kundo kuJoburg Kenton Park. Takatarisana nawe chirwere cheCOVID-19 yecoronavirus yatekeshera pasi rese kuda dai chirwere chatowo chirwere I think chekuti chatongorarama tinacho ngatingo chingetedzei hutano hwedu kubudikidza nokugeza maoko kupfeka ma face mask edu iwayo tisaiti ngema necklace zvinonona mumunhu airembedza yamhuro munoda kuita nge necklace face mask iyayo isina kukavha muromo yauya zvatinofanirwa kunge tichiita nepachinobuda chienda kumashops weeva kwaunoenda uchidzoka ukomba usati wasangana nemhuri tongogezawo maoko covid 19-ish yatikanganisa zvakawanda mabasa edu amwe tiita mabasa emaoko muno tadzoserwa kumashure zvakanyanya zvekuti chero kuti tichengete mhuri muno zviri kurema kuchengetewo vari kumusha zviri kutiremera pari zvino handisi kuda kunyepa zviri kutiremei kuti tikwanisewo kuonawo vari kumba tirikungoti ei dai mwari vatirwira pacovid yoiyi pachirwere checoronavhairasi ichi bhose chirwere ichi chadzoka chakuti hakuna kwekutizira kunyika dzese vakavharirwa vari kungave kuri kuno kuafrica wavharirwa uri kuno uri kueurope wavharirwa uri kuno hakuna kwekuti unoti haregai ndiende kwakati saka ngatingozvichengetedzei utano hwedu vedwei pa chiro chirwere ichi checoronavhairasi kwoya panhau dzezvematongerwo enyika kumba tiri kuona kupandukirana pandukirana kuri kuita mubato reMDC chandiri kuona ndichifunga nyaya yekuti zvinhu zvinenge strategy kushandiswa nezanupf because now vanhu tabhizi kuconcentrata nezviri kuitika muMDC at the same time tiri kunzwa kuti chingwa chakwira kusvika pamadhora makumi matatu tumadhora makumi matanhatu 50 to 60 bond zvatiri kunzwa ende hapana munhu achatombotaura nezvazvo because everyone is focusing nenyaya iri kuitika muMDC so I think ingori strategy ikushandiswawo nezanupf ichishandisa ivo vana kupya ana muonzora unoona kuti zvinhu zvacho zvinezvi tapakati nepakati haisi nguva yekuti vadai vanhu vachiita zvinhu zvakadaro tiri panguva yekurwisana nechirwere checoronavhairasi ichochi unoona vanhu vachiva kupandukirana pandukirana asi chandinoona chekuti pakuda kuti vanhu ipapapa tichitaridza kubatana ndoko akudiwa senyika bhose takungotemaniswa musoro nezanupf vanhu ofuchi vanhu havasi kuzviona manje
munoita basa rei uyezve zvii zvamungati muri kusangana nazvo pari zvino
inini ndiri muno mujobek ndine daycare and I'm looking after 35 kids from 1 year to 6 years ndo business randiri kuita but pari zvinowo nenyaya dzelockdown mamirira zvakaita takavhara on the 18th of march until now tiri kungonamata each and every day kuti dai vangadai vari veministry of education vatinzwiro tsitsi tivhurirwewo maECD centers edu like now tane hope because vatarombovhurira magrade 7s nemagrade 12 on Monday on the 8th of June so tangomirirawo since level 3 nei vanhu vazhinji vakadzokera kumabasa and we see some of the parents havana vekusiyira vana vachienda kubasa saka tiri kungonamata kuti pavanoita pameetings avewayo vangoti includewo kuti maECD centers ngaavhure vakwanisewo kushanda because ndo patiri kuwanawo kamari kubva pakusarawo nevana vaye vanhu vanenge vachiendawo kumabasa vanogona kungoti tiri kuda avo vakaregista kuti vaopene maECD centers avo apa isusu we are still in the process of registering our ECD saka tichingonamata ofuchi ndokaitirawo pamba kubek kune kweteji iriko saka zvinhu zvekungoti tinongoti mwari ndimakatiunza muno ndimakatangisa bhizinesi iri nemwoyo wekuchengeta vana vadiki vava zvese zvinoita madzimai ngatisanetei
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington umo pari zvino ndiri kutetsenyura ndiri kumba pamusoro pedambudziko recovid-19 kana kuti coronavhairasi
iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu our lives
tinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotaura zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri westudio 7 ndiri muWashington DC mazuva aperaya tanga tichiona nekunzwa mufundisi uye vari muzvinabhizimusi zvakare vari chipangamazano chemutungamiri wenyika mukomiti ye Presidential Advisory Council mufundisi Dr. Shingi Munyeza vachitaura pamusoro pezvavanofunga kuti zviri kupotswa nehurumende yava Emmerson Mnangagwa takazoonawo nemusi wechishanu mubepanhau reHerald munyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwamashoko Vanik Mangwana vachishoropodzawo vamunyeza vachivati vasahwanda nebhaibheri kana nekereke mukushoropodza kwavanenge vachiita hurumende kana vachida ngavabude pachena vataure zvematongerwo enyika asi vanoongorora zvematongerwo enyika vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uriah Zembe vanoti havawirirane nemaonero kana nemashoko akataurwa navamangwana vachiti vamunyeza ikodzero yavo yavanopiwa nebumbiro remutemo wenyika kuti vange vachitaura mashoko avanoda pamusoro pezviri kuitwa nehurumende tati tinzwe Dr. Zembe pfungwa dzavo Dr. Zembe taurai tinzwe mashoko enyu pamusoro pezviri kuitika izvi
mashoko angataura ipapo ndokuti zvose zvataurwa muHerald navamangwana vachituka nokunyomba muparidzi weshoko ramwari mumakereke vashingi munyeza zvinopokana nezviri mubumbiro guru riri muZimbabwe iro rinonzi Constitution of Zimbabwe Amendment number 20 Act of 2013 Section 60 rakanzi freedom of conscience every person has the right to freedom of conscience which includes A, freedom of thought, opinion, religion, or belief, and B, freedom to practice and propagate and give expression to their thought, opinion, religion, or belief, whether in public or in private, and whether alone or together with others, unquote. Zviri pachena kuti zviri mubumbiro iri, zvose zviri kukwikwidzwa. Zvichirashwa navaniki ndavaningi mangwana
asika Dr. Zembe vamunyeza vari muboka rinopa mazano kumutungamiri wenyika Presidential Advisory Council havagone here kunge vachingotaurira vamunangagwa munzeve ikoko
ini ndinoona sokuti iko zvino zvatiri kureketa pano vamunyeza havana kubuda muPresidential Advisory Council varimo mashoko avamunyeza awa akabva mukereke vachiparidza shoko ramwari ndozvavakapikira vaiparidza shoko ramwari vachitaura mavhesi ari mushoko ramwari saka zvingareva here kuti vamunyeza zvavakazokumbirwa kuti vanoita mupiwa mazano kuna purezidhendi wenyika zvinoreva here kuti vakatobhanwa kana kuvharwa kana kurambidzwa kita basa rekushumira mwari vachiparidza nokutungamira makereke nokutaura nezveupenyu hwavanhu nezveupenyu hwokugara panyika nezvichazouya kana vanhu vafa nokuti ibasa ramwari zvindora vakapikira iro vamunyeza nokuti havangagoni kuti vavhare muromo wavo vavhare pfungwa dzavo ivo vachiparidzira vanhu vomuZimbabwe nevepasi rose vanenge vachiita zvekushumira mwari basa ravamunyeza rinofanira kuramba richingoitwa saka mashoko avamangwana anotaridza kusaziva
asi Dr. Zembe amufunge here kuti vamangwana vatsiura vamunyeza vachishandisawo nzira dzavari kuti vamunyeza vari kushandisa dzemadande mutande yaya kana social media kana kungotaurawo kurova bembera kunze uku
kuzowana vamunyeza votaura izvozvo vari mukereke ndinofunga zvokuti vanenge vakambotaura nokuti kwava nenguva mazano achipiwa muchivande asi pasina chimuko pasina kugadziriswa kwefuma yenyika kwekodzero yavanhu kana kuti kwezvematongerwo enyika zvinhu zvichingoramba zvichingokanganiswa zvichingokanganiswa pasina chinogadzirika
aiwa tinotenda zvikuru Dr. Zembe nekuwana nguva yekupinda muchirongwa chedu manga makateerera kune vanoongorora zvematongerwo enyika uye vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party vauraya Zembe muchirongwa chedu upenyu wedu anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku isika disen.